izuva rakataga takatarisira nokuti mukatarisa bumbiro remutemo rinotaura kuti iye zvino musati maenda kunovhota munenge makutoziva kudhara kuti kubva musati takapedzisira kuvhota tichaverenga makore mashanu pamwedzi wakati kusvika mwedzi wakati tinenge takuvhota saka naizvozvo hatigoni kupfuurira 21 August tisina kuvhota takataga takagadzirira sepdp uyezve sebato remdc alliance munova mativi tichikondesa tiri anda vanelson chamisa vanova purezidendi vedu
vagutu munotiiwo nekuziviswa kwedheti iri
izvi zvinhu zvatagara takatarisira nekuti ndofunga hazvanga zvatova pachena kuti maelections achashedzerwa July asati apera saka handingati takashamisika zvedu kuti pakaitwa promulgation ya 30 July seiyo dheti remaharmonized elections chingangoti chakatishamisa ndechekuti tatichifunga kuti kuda vamunangagwa vachamira kuti nyaya iri kutsviriridza mazuva ano yevoters row ikwenenzverwe nokuti vateereri vanoziva kuti zveshuwa election isina voters row rakachena zvakafanana nokupinda muring yeboxing yonzwirwa nemumwe heavyweight boxing champion iori kana kuda featherweight kana kuti bantamweight wonzi chirwa neheavyweight nokuti mwe anenge achitova neadvantage kare
regai ndimbodzokera kuna vachikwinya handitiwo munoti nezvataurwa navagutu zvikuru panyaya yekuti voters row ringadai rakatanga rakwenenzerwa
ichokwadi hatinyanyopesana navagutu ipapo ndindo nemuono mumwe chete indinofunga kuti nyaya hombe haisi nyaya yekuti dheti rataurwa navamunangagwa ringatishamisa ekuda ringatishamisa asi nyaya yekuti election haisi event kana kuti chiitiko chomusi mumwe chete election iprocess kana kuti chiitiko chemazuva akawanda mukurarama kwatinenge tichiita mukufamba tichienda kunozokanda ballot redu mubhokisi nyaya yokutanga ndeyekuti hatisi kuwirirana nenhano dzatiri kuita kuti tisvike pakuzokanda bepa mubalot nyaya yatisiri kuwirirana yokutanga inyaya yekuti voters row kuregista chaiko chaiko kuri kupera mangwana musi wefriday musi wa 1 June sezvinotaurwa nemutemo mutsva handi munozviona asi mutemo mutsva uyu zvakare wauya nguva yatanga tichiudzwa nemutemo uchangobva kubuda wacho iwo wekuti voters row yanga ichifanira kuzopera 12 days after nomination court saka kutori navamwe vanhu vanga vakatoti inichabva kusouth africa kudzokera kuzimbabwe ndozvinovhota 12 days after nomination court asi pane mutemo wazouya nhasi ukati voters row inopera kuregistwa mangwana ndo pointi yokutanga pointi yechipiri ndeyekuti hatisi kuwirirana panyaya yeballot paper ballot paper inyaya yekuti iyo hurumende yakatenga maballot paper kwatisingazivi hurumende iri kuprinda maballot paper hatisingazivi nhamba yavo hurumende iri kuda kuprinda maballot paper kwatisingazivi kuti ndokupi izvi hazvienderani netsika dzemagariro emaelections edzimwe nyika dzose pasi rose saka isu seMDC alliance sepdp tiri muMDC alliance tiri kuti tichabatana neimwe zimbabwe yose mhomho yose jikelele musi wa 5 June nechipiri muharare tomboti ngatichisanganai tinoenda kumahofisi ezek
vagutu nyaya imwewo inofungwa nevanhu inyaya yemhirizhonga kana pangonzi kutsvaga rutsigiro kana kambeni yatanga imi munoona here zviri zvakasiyana kana kuti rwendo runo masamba akasiyana tichitarisa sarudzo dzimwe dzapfuura tichiona kurudzira iri kana vamunangagwa yekuti havadi mhirizhonga
mwaka uno masamba anenge akatisiyanei zvishoma nene nokuti tinoona mapato ezvematongerwo enyika kutaura zviro kwazvo chaizvo achikwanisa kunge vachiita mameetings avo angava mapublic meetings marallies kana even mameetings avo emastructure nyika yose zvayo handingadi kureva nhema kuti pane bato ringanzi rakati toda kuita rally kungava kujocholo kana kuti kwamupandawana kana kuzhombe kana sinovera roti tarambidzwa apowo handisi kuda kuti ndingoreva nhema chakanaka chakanaka